Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera chikumi 26 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kati munhu wese ataura chinhu chake obvunza ini handitombozivi kwazvataurwa ini. Handiziye kwaataura. I'm the government spokesperson. Handingatauri zvinhu zvandisina kuzwa.
Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muzanu PF vaPatrick Chinamasa, avo vakashoropodza Studio 7 vachiti inhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe.
Tinogona mitauro yechirungu kudarika mitauro yedu, asi chiripo ndechekuti nyangwe zviite sei hazvife zvakaita kuti munhu mutema uzosvika pakugashirwa nevachena vachiti waamumwe wedu. Vanotokuudza kuti iwewe nesu takasiyana. Regai kuita chipitipiti nechipatapata chekunopinda mune yamuri kuti Global Village musina identity. Ndimi vanani? Hamusi varunguka? Hatisi varungu, tiri vanhu vatema.
Chirwere cheCOVID-19 choramba chichibata nekuuraya vanhu vakawanda munyika. Munyori ane mukurumbira munyika, Ignatius Mabasa, obatana nevamwe vake mukukurudzira kushandiswa kwerurimi rwaamai munyaya dzinobatsira mukusimudzirwa kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muzanu PF vaPatrick Chinamasa, avo vakashoropodza nhepfenyuro yeStudio 7 vachiti nhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe uye yakafanana nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti mashoko avaChinamasa vakataura pamuzinda weZanu PF muHarare nemusi wechina anoreva here pamire hurumende yavaEmerson Mnangagwa, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mashoko akataurwa navaChinamasa haana kubva kuhurumende. Nokudaro Studio 7 inofanirwa kunzwa kuna vaChinamasa mbune kuti mashoko avo airevei.
Kati munhu wese ataura chinhu chake obvunza ini handitombozivi kwazvataurwa ini. Why don't you phone him? Is the acting PC for the party? Handiziye kwaataura. I'm the government spokesperson. Handingatauri zvinhu zvandisina kuzwa. Pangonzwa munhu ataura chinhu wondibvunza zvaataura, handizvizivi. Ndokandati inini tanga wamufonera munhu wacho waukuti ataura izvozvo undigoti anga achirevei. Ini handisitombozviziva.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaChinamasa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Bepanhau repaindanet renewzimbabwe.com rakaburitsa nyaya inezuro richiti vaChinamasa vakashoropodza nepfenyuro yeStudio 7 pamusangano wavakaita nevatori venhau nemusi wechina vachiti nepfenyuro iyi ine ruvengo nehurumende yeZimbabwe. Mashoko avaChinamasa aya akonzera kuti sangano reMisa Zimbabwe rishushikane zvikuru. Sachigaro weMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vati havawirirani nemashoko avaChinamasa ekuti Studio 7 imhandu yehurumende.
SeMisa Zimbabwe hatifari kana vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vachionekwa vachituka kana kutoropodza vatori venhau semaitirwo akaitwa navaChinamasa mazuva achangopfuura aya. Saka isu sesangano rinomirira vatori venhau tinoda kuramba tichikurudzira mapoliticians kubva kumapato api zvavo kuti vasatsoropodza asi vakwanise kushanda nevatori venhau zvakanaka.
Vamaunganidze vatiwo vezvematongerwo enyika vanofanirwa kuziya mabasa evatori venhau kwete kuvapinza mune zvematongerwo enyika.
Kana vakuru vezvematongerwo enyika vakatanga kutuka vatori venhau, tichaona vatori venhau vachiatakwa vachivhiringidzwa mukuita kwavo basa, especially takatarisana nemaelections angangouya mugore ra2023 adai kuswedera. Saka zvakatona vachina masa hazvitifadzi.
Rimwe gweta rinomirira vatori venhau vaChris Mike vatiwo mashoko avachina masa anovafungisa kushungurudzwa kuvatori venhau panguva yeutongi hwemushakabvuwa Robert Mugabe. Vati vane tarisiro yekuti hurumende yava Munangagwa icharemekedza kushanda kwakasununguka kwevatori venhau sezviri mubumbiro remutemo yenyika.
Mazuva pfuura mazuva vaMugabe vanofambisa mashoko nevenhau vaishungurudzwa zvakanyanya. Zvinotaiti zvapfuura nekuuya kwaita hurumende tsva yava Munangagwa. Saka tikanzwa mashoko akaita seakutaurwa navamasa aya akutaurwa zvakare, zvobva tarangarira mazuva ekare ekushungurudzwa kwataiitwa pahurumende yekare yava Mugabe. Saka tinokurudzira rebato reZANU-PF nevehurumende iri kutonga kuti varangarire kuti bumbiro redu remutemo rotaura zvekusununguka kwevenhau. Venhau ava havangori mapoka ekunze chete asi mapoka emuno. Kunyange mapoka ekunze anoshandawo nevapepeti venhau vari mukati menyika yedu.
VaMike vati nhepfenyuro yestudio 7 ine vatori venhau muZimbabwe avo vanofanirwa kushanda vakasununguka pasina kutyityidzirwa nevematongerwo enyika. VOA inoti mukuchengetedza zvisungo zvayo, zvirongwa zvestudio 7 ndezvechokwadi, hazvina kwazvinorerekera uye zvine udzamu. Yatiwo zvirongwa zveVOA Zimbabwe zvinoramba zvichivimbwa nazvo neveruzhinji uye zvinoburitsa nhau dzechokwadi pamwe nekuita hurukuro uye kunzwa pfungwa dzenyanzvi dzinobatsira mukusimudzira budiriro muAfrica, muAmerica nepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu mazana mapfumbamwe negumi nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi. Icho chave kupararira zvakanyanya munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru makumana nezvishanu nemazana maviri negumi nevanomwe 45,217 vakange vabatwa neCOVID-19 uye churu nemazana manomwe nemakumi maviri nemumwe chete 1,721 vange vafa nechirwere ichi. Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvinomwe nemazana mana nemakumi masere nevatatu vange vabayiwa nhomba yekutanga, uye zviuru mazana mana nemakumi masere nezvina nemazana mana nemakumi matatu nevana, kana kuti 484,434 vange vabayiwa nhomba yepiri. COVID-19 iri kupararira zvinotyisa munyika, uye sangano reCouncil of Student Teachers kana kuti COST razivisa kuti vadzidzi gumi vepamadziwa Teachers College vakabatwa neCOVID-19 nezuro, uye uwandu hwevadzidzi ava hunotarisirwa kukwira nekuvhenekwa kuri kuitwa vadzidzi ava. Mukuru weCost vaWalter Muzamani vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvizhinji hazvisi kutora matanho ekudzivirira vadzidzi, izvo zviri kuvaisa panjodzi.
Kumadziva tiri kuona kuti kuri kuita vadzidzi vakawanda vari kurwara. Patakapedzisira kuvaona nezuro, about 3/4 vairwara, asi vakakwanisa kutesta vashoma shoma vasingasviki kana 60, but ipapo vakakwanisa kubata vadzidzi vanokwana kuita 10.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti yaisa paruteve mamiriyoni makumi manomwe madhora ekuAmerica ekutenga nhomba yekudzivirira COVID-19. Zimbabwe inotarisira kugamuchira nhomba zviuru mazana mashanu kubva kuChina nhasi, pamusoro pedzimwe nhomba miriyoni nemazana maviri ayakatenga kare kubva kuChina. Zvichakadai, chipatara cheParirenyatwa Group of Hospitals chinoti vanorwara nezvimwe zvirwere vanofanira kuendeswa kumba kuti mbedha ipiwe vane COVID-19. Muchiziviso kuvashandi nemachiremba, chipatara ichi chinoti kutanga nemuswe muvhuro unouya chinenge chisatambire varwere vese, kusiya kwevaya vanorwara zvakanyanyisa kana kuti emergency cases nevane COVID-19. Mutauriri mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana vaDonald Mujere vaudza Studio 7 kuti zvipatara zvose munyika zvakagadzirira kupararira kuri kuita COVID-19.
Isusu zvipatara zvedu zvagara zvakagadzirira zvichitarisira kuti kana kunda kwai chirwere chikange chanyanya kukura. Ende pari zvino izvozvizvi sebazi reutano nekurerwa kwevana kwakanaka, tiri kuti izvo kunyange munhu akabayiwa anokurudzirwa aite izvo zvinosungirwa kuitwa neWHO.
Vaive gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance, Dr Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nezvipatara zvakanaka uye zvinokurudzirwa.
Ndo zvinofanira kunge zvichiitwa nyika yose. Kuparira nyaya tofanira kuti havana kuvhara zvachose madhoo avo kune mapatients asiri eCovid. Vasiya outpatients yakavhurika. Matheater anenge achishanda achidila nemaemergencies. Izvo zvakanaka, tinozvitenda.
Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangutya.
Nyanzvi munyaya dzemitauro yemuZimbabwe dziri kukurudzira veruzhinji kuti vakoshese mitauro yemumatunhu avo, izvo zvinoita kuti mumatunhu mavagere muve nebudiriro pamwe nemunyika yose. Mutori wedu wenhau Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabasa anoti zvakakosha kuti vanhu vave nechido chekusimudzira mitauro yavo kuitira kuti mitauro iyi ive nechiremerera.
Tinogona mitauro yechirungu kudarika mitauro yedu, asi chiripo ndechekuti nyangwe zviite sei hazvife zvakaita kuti munhu mutema uzosvika pakugashirwa nevachena vachiti waamumwe wedu vanotokuudza kuti iwewe nesu takasiyana. Regai kuita chipitipiti nechipatapata chekunopinda mune yamuri kuti Global Village musina identity. Ndimi vanani? Hamusi varunguka? Hatisi varungu, tiri vanhu vatema.
Mabasa uyo akapinda munhorondo negwaro rePhD yake rinova rekutanga kuitwa murimi rweshona rinonzi chave chemutengure vhiri rengoro, usarungano nerwendo rwengano dzevashona. Anoti ruzivo rwakadzama kuburikidza nedzidzo murimi rwaamai runobatsira mukusimudzira upenyu hwevanhu nenyika yavo.
Vanhu vedu vanoda here kuti tiswere tichitaura mazwi anotyisa kwazvo kwazvo kuti tiratidze kuti takafunda, asi fundo iyoyo isina chainonobatsira kuti ipinde muvanhu ivashandure mararamiro, magariro, mafungiro nemaitiro kuti vasarewo vave pamwe panhu pari nani.
Muzvina fundo nira mberi vepa University of Zimbabwe, avo vanova mumwe wevakashanda pakuburwa kwedura mazwire shona, vanoti ruremekedzo rwakapiwa Mabasa rwekuva nhanga ruvanze pakushandisa mutauro wake pazvidzidzo zvake zvepamusoro-soro munongedzo mukuru wekukosha kwemutauro.
Nyika dzose dzakabudirira pasi rino dzinobudirira nekushandisa mitauro yavo. Mukatarisa tikaenda kuJapan, vakabudirira nokuti vanoshandira musamutauro wavo. Mukatarisa maChina, vanobudirira nokushandisa mutauro wavo. Kwedu kunouku ndokwatine dambudziko rokuti tinenge tichingotizvo hatikwanisi, hatina mamwe mashoko. Zvese izvozvo zvinogona kugadziriswa.
Sachigaro weZimbabwe International Book Fair vaMemory Chirere vanoti mitauro yedu inofanirwa kukosheswa nekuti inogona kushandiswa munyaya dzebudiriro sezviri kuitika kune dzimwe nyika.
Kana mutauro wagona kugadzira chinhu chinorumbidzwa chinoshandiswa pasi pese, naivo vanoutaura vanongoutaura pose pose. Iko zvino ukanzwa vanhu vachitaura Japanese unongoti ndivo vaya kavakagadzira mota inonzi Nissan, mota inonzi Toyota. Mitauro yedu pada tinonyara nayo nekuti hatina chinobatika chatati taita tichishandisa.
Mumwe munyori ane mukurumbira munyika Aaron Chiundura Moyo anoti mitauro yerurimirwa amai ndiyo mireza yedu sevanhu vatema.
Vanhu vatema pavari pese kana varu pana varungu chero pasina varungu vada kutaura norurimi rwechirungu. Tingangoti ikoko zvinokonzerwa nokusavimba nokuzviderera nokuzvimhura nokuziona somunhu wenhandu. Nyamba sokutaura kwaita Maneto muna Zoko wakabva. Hari yakaumba munhu mutema yakamuumba ikamupa mutauro kwete netsaona. Mutauro wechishona wake kana wechindere kwete netsaona asi nokuda nebhoni kuti iwe utaura mutauro uyu.
Mukuru weVoice of the People vaJohn Masuku vanoti ruremekedzo rwakapiwa mabasa ruchabatsira mukutambanudza mafungiro evanhu vatema pamisoro pemitauro yedu yechivanhu.
Chagurudzo pamwe nedzidzo yakaitwa navamabasa ichatibatsira kuti tidzokere pakuyemura ndimi dzedu, pakudzishandisa zvizere, kwete kungosanganisa sanganisa, kwete kudzitarisira pasi. Nokuti tinonzwa zvakare kuti kana kumayunivhesiti ikoko vanodzidzisa ndimi idzodzo vanotoshaya kana vana vanouya kuzonyoresa kuti vanoita shona kana kuti vanoita ndebele.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende inokurudzira kuti zvikoro zvese zvidzidzise rurimi rwaamai kuitira kuti panosvika gore ra2030 Zimbabwe inenge yava nana muzvinafundo vakawandisa vanenge vakaita zvidzidzo zvePhD mururimi rwaamai sezvakaitwa namabasa.
Tinotokurudzira kuti kubvira kuECD yaticha acho anga achitodzidzisa nerurimi rwamai. Zvakaitwa navamabasa vakanyora PhD yavo mururimi rwamai rwechishona zvinokurudzirwa staizvo. Tiri kutarisira kuti patichasvika pavision 2030 tichange tatone maPhD akati wandei anenge akanyorwa nemaindigenous languages emuno muZimbabwe.
Tanzania imwe yenyika dzemuAfrica inoshandisa mutauro weSwahili mukuita zvidzidzo zvescience and technology. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari njema.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vezveutano muAfghanistan vazivisa nhasi kuti mhando yeCovid-19 yeDelta iyo yakatanga kubuda kuIndia ndiyo iri kukonzera uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pamwe nekufa nechirwere ichi munyika iyi. Vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matanhatu vafa nechirwere ichi muAfghanistan kubva zvachakatanga gore rapera. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCovid-19. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yeCovid-19 mukuedza kuti mhuri yavo irarame. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kusangana nazvo.
Ini ndinonzi Ela Nyatso, ndogara kuKwala Park kwaRare.
Ungati taurirewo here kuti semudzimai zvii zvauri kusangana nazvo panguva ino yeCovid-19?
Panguva ino yeCovid-19 murume wangu anenge achishanda asi bati pamwe pacho vanogona kugonzi ngavamire seipapapa vakanzi ngavamire vanofanira kutanga vatestwa COVID. Saka kumba kunenge kutori nenzara, panenge pasina kana chekuti kuti tidye kumba. Saka tinongata kutorarama nekusona unongochingoshinga semunhu womudzimai uchiswera wakagara kurara wakagara ugona kurara kana kumashiri dzekuseni uchingorara kana 2 hours wobva wamuka. Saka zvinhu zvinenge zvakaoma makumbo pamwe mufasha anenge akatozvimba asi unongoshinga semunhu womukadzi.
Ini ndakatanga kunzwa nezvenyu muri papeji rinonzi Sisimelis Diary paFacebook. Mune makore mangani uyezve zvii zvimwe zvamuri kutarisana nazvo semudzimai zvamungada rutsigiro?
Ndine 31 years. inisa mudzimai zvinhu zvandakatarisana nazvo ndakatarisana nekuti vana vangu vakwanisa kuenda kuchikoro sezvo ini ndisina kuenda kuchikoro saka ndinotoshinga ndinodawo overlock nesewing machine heavy duty ndo zvinhu zvandikuchwira mupenyu hwangu kuti vana vangu vakwanisawo kuenda kuchikoro kana kuendawo kana kumayunivhesiti chii ndichikwanisawo kubatsira vana vangu
pari zvino mune vana vangani
ndine vana 4
vari kuenda kuchikoro here kana kuti zvakamira sei
vari kuenda kuchikoro 2 maifidzi umwe achari grade 5 umwe ari kuenda form 1 next year saka iyeye ndiye ari kutondiomesera zvekuti ndorigona kusatorara ndipamusana peiyeye ari kuenda form 1
ko baba vanoita mabasa api uye zvekupi
baba vanoshanda pakoala pabuchari vanoshanda kufurota vanoita zvekufurota mombe
saka mungatii mhuri yenyu inoda mari yakawanda sei kuti murarame vhiki nevhiki
tinoona sekunge pakatika kwao tikakwanisawo kuwana kana 250 kana 300 US inokwanisa kutikwanira tiwanawo zvatinokwanisa kutinge tichishuvira muupenyu zvokuti tikabata nidzowo mari idzoko tinokwanisa kutenga kana zvinhu zvakafana nemasenzi tii saka ipapa tinongogarawo mukomboni asi dzimba dzekuti unorenda kana kutasi unongogarawo mahara
tombootarisa kuti mati munoita zvekusona muri kusona chii
ndinosona mashot nemasketi nemajoka ikaonawo kana hevhi duty machine zvangu zvinake nekuti apa ndingosona zvakadaro saka ndikakwanisa kusonawo overlock zvinhu zvangu plus ndikaonawo hevhi duty machine inokwanisa kundiitira fasti pakushanda ndichikwana nguva yekurara ndichiwana nguva kana kuri kuchikoro vana kuenda kuchikoro ndokwanisa kugadzirwa vana vangu vachienda kuchikoro nokuti ndopane shuviro yangu pavana
pamashots aya munosona mashots evana vane makore mangani uyezve munoatengesera kupi
kubva pamwana ane 3 apa 7 years ndinoenda nawo kumbare ndonotengesa kumbare madhora
dora kana paine vanhu vanoda kukubatsirai mungada kubatsirwa nei uyezve munowanikwa kupi nhamba dzenyu
ini ndine shure yekuti ndibatsirwe nehevhi duty machine neoverlock ini ndinowanikwa kukwala paki Harare muna Seke Road pakwala pabuchari iri muna Seke Road nhamba dzangu dzinoti 071 35 3788 plus 263 71 35 3788 donhamba dzangu plus 263 71 35 3788
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tiri kukupai hurukuro nemamwe madzimai pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yecovid-19 kana paine zvamunenge muri kuda kutaura wanikwai muchitinyorera email pastudio7@voanews.com ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tine hurukuro nemutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT pamusoro pekutengeswa kwechibage kuGMB nevarimi uye matambudziko avangadai vari kusangana navo tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu amai GT
tinotenda
amai GT mungatiudza kuti zvakamira sei mukutengeswa kwechibage kuGMB nevarimi uye matambudziko avangadai vari kusangana navo
chibage varimi vazhinji vaakuendesa taakuona maqu anenge akareba-reba evarimi vari kudhirivhara chibage chavo kuGMB chinongoti tiendesei ndechekumonopolisa kuti GMB chete ndiyo ngaiitenge chibage pamapeimendi apa ndo patinezeke paakutinetsa nokuti mari dzinoreriswa negavhumendi kuti dzaakuenda kunotenga chibage chevarimi pakutanga zvinenge zvichifamba zvakanaka zvikuru unobhadharwa nguva pupupupuwa mari yako asi iko zvino takuona pane pakutoita tumadelays nekuti vazhinji vaakuendesa tisingazozivi kumberi pamwe ichanzi mari iyoyo yapera hatizivi asi pavakatanga vakatanga zvinyatsofamba zvakanaka zvikuru munhu anga achiti akaendesawo chibage chake nguva pfupfupi wotoona mari yatoma akaunti but iko zvino yaakutinonokei saka hatizozivi kuti zvichagadzirisika here kuti varimi vachapota vachiwana mari dzavo nenguva here dai ipapo pakagadziriswa aiwa tofara kuti zviri kufamba zvakanaka saka hurumende dai yangoitawo kuti mari irambe ichiwanikwa kuGMB so that varimi vanokurumbidzawo kuwana mapayments avo kuti vatengewo zvinhu zvavo namainputs zvisati zvanyanya kukwidzwa nokuti tiri kuona mitengo yezvinhu zviri kukwira saka toda kutiwo varimi vaitewo advantage yekuti vatenge zvinhu zvavo voprepare for next season zvisati zvanyanya kukwidzwa.
Ko iwo mutengo uri kutengwa nawo chibage neGMB muri kugutsikana nawo here?
Mutengo uyu hatisi kunyatsokufarira nokuti tikatarisa kuti mari iri kubhadharwa iri kubhadharwa in local currency RTGS yezimudhola redu then kana waakuda kunotenga uri kunobhadhara nemaUS dollar vari kutaura havo kuti exchange rate yezimudhola to US dollar haina kuchinja iri pa$84 kana kuti around 84 ipapo inongofluctuata 83, 84, 85 samwedzini asi waakuda kunotenga zvinhu zvako vari kuti mutemo uri kuti munhu anofanira kuchinjirwa ne$84 iyoyo inenge iri kuRBZ asi handizvo zviri kuitika on the ground vanhu kana vaakunotenga tikuona vari kuchinjirwa nema125 135 zvichienda zvakadaro kumwe as much as 145 saka ipapo apa hatizivi kuti RBZ ichapagadzirisa sei then mutengo wechibage hauna kumbochinja kubva gore rakapera then gore rinera asi zvinhu zviri kungokwira gore negore kubva last season tikatarisa kuti fertilizer yakanga ichiita mari iko zvino zvaya RTGS yakwidzwa zvekare ne40% asi mutengo wechibage hauna kuchinja.
Rimwe dambudziko ratiri kunzwawo nderevarimi vari kuenda nechibage chisati chanyatsooma kana kuti iri kunzi moisture content inenge yakawandisa. Mungataura chii pamusoro pedambudziko iroro?
Dambudziko riri kuita kuti vanhu vakurumbidze kuendesa chibage chavo chisati chanyatsooma inyaya yekubiwa kuri kuita chibage mumaminda to an extent yekuti unogona kuona pakati pemunda pese pasina chiyu saka varimi vakuforswa kuenda kunohavhesa chibage chavo chisati chanyatsooma. Kare taisiti kana taakuda kunohavhesa chibage tatingahavhesi nguva dzinei taizohavhesa kunana July zvichienda kumberi August chibage chanyatsooma chaizvo saka hauzoite problem yemoisture yekuti chikanga chaenda kuGMB onzi moisture content yako iri above 12% yavanenge vachida.
Aiwa tinotenda zvikuru amai Jiti muve nezuva rakanaka.
Nemiwo tinotenda.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanira kubata chigaro chemurongi wemisangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa avo vakashoropodza Studio 7 vachiti inhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichibata nekuuraya vanhu vakawanda munyika. Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabasa anobatana nevamwe vake mukukurudzira kushandiswa kwerurimi rwaamai munyaya dzinobatsira mukusumudzirwa kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. musakangani kugara makapfeka mamask enyunguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chiri kuuraya vanhu vakawanda. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rachoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 26 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamphathi mtambo wezempila kahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane lecoronavirus ilockdown.
Kuti abantu ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani sisanasana ke into enjalo sokuyisiphithiphithi ngathi zembuzo ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani.
Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba nginobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lezano PF umnumzana Patrick Chinamasa eyokwethusela abomsakazo weStudio 7 isolwe ngabanye. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sihlaziya amathuba amabandla ezombusazwe kukhetho ikakhulu esigabeni seMathepeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla okuthi lingalwisana lezano liphelile du.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intambo ezempila kahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye izindawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane lecoronavirus ilockdown. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uInspector Bednikho Ncube wazise ngolwesibili ukuthi idolobho lakobulawayo selizaba phansi kwemigoqo emitsha egoqela icurfew yokuthi abantu abasavunyelwa ukuhamba hamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha. UMangwiro uthe umongameli Emerson Mnangagwa nguye yedwa olelungelo lokumemezela imigoqo ebalisa ukuvalwa kwelizwe. Imbiko kaMangwiro isibangele ukuxokozela abantu bengasazi okuliqiniso. Asiko kwakuqala ukuthi uhulumende ethule imbono ehlukeneyo kudaba lwecoronavirus. Kumaviki amabili adluleyo umongameli Emerson Mnangagwa uke wethula amazwi okuthi imbuthano isizavunyelwa kodwa akudlulanga malanga ambalwa umsekeli wakhe onguye njalo umphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga wethula umbiko ophikisayo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe ukuthi zithini izakhamizi zakobulawayo ngalolu daba.
Esikuzwileyo nxa silandela iphepha lechronic lakobulawayo ukuthi i-curfew leyo ekadike yakhulunywa ngamapholisa eka-6 p.m. to 6 a.m. kuthiwa kayikho ngoba umuntu olelungelo lokuthi afake ama-lockdown anjalo ngumongameli. Kukhulunyweke kuthiwa ukuthi umsekeli kamphathi ntambo wezempila kahle lokunakekelwa kwabantwana kuvezile khonokho ukuthi hhayi lokho ukuthi abantu sokusiba le-curfew i-hard lockdown leyana ukuthi dusk to dawn curfew kuthiwa hhayi akukho. Kodwa ke kuyanake inanzelela ukuthi okukhona ukuthi izindawo lezi eziqanjiweyo kukhanya zisengozini egciwane le COVID-19.
Manje njengoba imbiko le ethiwa ivela kumsekeli kamphathintambo wezempilakahle, abantu bayithatha njani? Njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwayo?
Imbiko le isidale ingxubevana ezingqondweni zabantu ngenxa yokuthi izolo lokhu nje abantu kade belandela imithetho, izitolo bezivalwa ngo-3 emini. Kodwa-ke ngenxa emva kombiko lowo sesiteza ubona uphuma emaphepheni kuthiwa ukuthi umseli kamphathi ntambu utheni, kutho ukuthi abantu-ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani, sisanasana-ke into enjalo, sokuyisiphithiphithi ingqatha ezembuzo ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani. Ngenxa yokuthi nxa kuthiwa onguye obiza i-lockdown ngumongameli, kutho ukuthi bonke abakhulumileyo abangasibo bomongameli, into abayikhulumayo abantu bangeke babe besiyalalela ngenxa yokuthi sisamelele lona lani ilizwe elifele livele ofisini ephezulu. Kathesi-ke abantu sebeza kwenza umathanda besenza-ke kuxubane yonke into ngenxa yokuthi kade sebengenile emzileni belandela khona okade sokukhulunyiwe. Kodwa-ke kathesi ngibona anto asokubadida.
Bona abantu bebeyilandela na imigoqo le kusukela ngelanga okuthiwa ibimele ilandelwe?
Osomabhizimusi bakobulawayo hhayi bebeyilandela sibili, ngoba izitolo zabo izolo bezivala ngingananzekile ezinye kade zivale ngo-3 sibili. Hhayi labantu bese bevele sebephithizela kutshaya u-3 khonaphana emini ukuthi hhayi sebebuyele ezindlini lanxa nje amabhasi kazubukho kade silela, ngoba kugcine sekuyizixukuxuku khonaphana lapho okugadelwa khona kibo Hamara usiya kibo Lion ngale. Hhayi abantu bebegcwele benyakazela amabhasi kuyiyo kade silela. So ngokunjalo-ke bekuyisibonakalo sokuthi abantu bese belandela izinqumo kade sezifakile. Kodwa-ke kathesi ngibona sokuzaba nzima, ngoba abantu sebedidekile kabasakwazi ukuthi okuyikho lokungayisikho yikuphi.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa ngesiqubu esethusayo elizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi kumanani ethulwe izolo kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe yi-COVID-19, abane bengabenkwabazwe kuthi abathathu bengabakubulawayo lezinye indawo zelizwe. Kubanjwe abafika phose 1,911 igciwane le-coronavirus kumanani ayizolo. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 likhuphukile lafika kwabedlula 11,901 abahlatshwe ijekiseni eyakuqala kumanani ayethulwe izolo, kuthi abazinkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,701 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Yosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa eyokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 kanye lenhlanganiso ezisebenzisana lozulu elizweni isolwe ngabanye. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wakhe awethulele intatheli zindaba ngesikhathi engena umhlangano lazo emahofisini esigodlo seZANU-PF eHarare, uChinamasa uchaze umsakazo weStudio 7 njengomsakazo osebenzisana lohulumende wakwelemelika ukufeza izifiso zalelo lizwe, okubalisela ukufakela inkokheli ekuZANU-PF lohulumende izijeziso zomnotho. Imbiko kaChinamasa isolwe ngabanengi, okubalisela abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba ezisacathulayo eye-Young Journalist Association Zimbabwe, YOJA. Isikhulumeli salenhlanganiso uLeopold Munende upha umbono wenhlanganiso le kunkulumo kaChinamasa.
Okukhulunywe nguChinamasa ngumsakazo weStudio 7 kutshengisa ukuthi iZANU-PF ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba. Bafuna intatheli zindaba zibe zibhala kumbe zikhipha lokhu abakufunayo. Okwenziwa yi-Studio 7 asikaboni iStudio 7 iqamba amanga, asikaboni iStudio 7 ibhala ngenye indlela esingathi ayisikwenzi intatheli izindaba.
Umunende uthi inkulumo kaChinamasa isibachayisa ngovalo labo njengentatheli izindaba ezisacathulayo.
UChinamasa yena usola ukuthi iStudio 7 ibhale iqiniso abangafuni ukuthi lazakale. Sesethusela intatheli izindaba. Kuyabonga sasebenzeki thina njengentatheli izindaba ezincane. Lokhu kuyasethusa ngoba lathi sesesaba ukuthi singabhala indaba abangazifuniyo bona lathi sizathethiswa ende uvela thethiswa asazi ukuthi kunozenzakala phambili.
Obona ngezokucubungula ezombusazwe ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo laye upha umbono wakhe.
Engingakutsho engikubonayo lapha elizweni kumbe esingakubiza ukuthi kuthiwa yi-authoritarian regime, singakhangelela noma yini, you can expect anything, singakhangelela noma yini ingayenzeka. Njengoba njile ukuthi iZimbabwe Democracy Institute ihlala ikhuluma ukuthi iZimbabwe isenkingeni yalokho okubizwa kuthiwa yi-competitive authoritarian regime.
Kesizwe isikhulumeli sikahulumende umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchwangwa ekhuluma phezu kwalolu daba.
Why don't you phone him? He's a
ukuza yena angithi nguye okhulumileyo mina angazi lutho.
I'm the government spokesperson. I haven't said anything and I don't know what you're asking.
Umsakazo weStudio 7 wethule umbiko othi phansi kwendikimba yenhlanganiso yeVoice of America, umsakazo weStudio 7 usakaza indaba ezingasekeli hlangothi njalo eziqotho. Indaba zeStudio 7 zithembekile njalo lumsakazo ukhuthaza ingxoxo eziqakathekileyo ngokwenzakala kuzwekazi leAfrika kwelemelika lomhlaba jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kwezemaphandleni, umphathi ntambo obona ngenhlelo zikahulumende esebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana Joram Gumbo uvumile ukuthi ukusilela kwemali sekuphazamise ukwakha kwedamu leThuli Manyenge elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kanye lendlala esigabeni seGwanda South. Abakhaleli damu bathi uhulumende kabhadali kuhle okudala ukuthi umsebenzi ungahambi ngemfanelo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
UGumbu bevakatshele isigaba seMatabeleland South ukuzobona ukuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamu leli uqhutshwa njani kunye nezinye iy'nhlelo ezenziwa kulesi sigaba izolo. Ukwakhiwa kwedamu leli sekuqalile njalo ngemva kokuma komsebenzi nakenye ngenxa yokuthilela kwemali. Okhokhela ngokwakhiwa kwaleli damu uMnumzana Paul Dengu osebenzela inkampani yeChina Water and Electricity Corporation utshele iqula ebelihamba lo Mnumzana Gumbo ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu kuphazanyiswa imali ebuya ngeziqephu.
This year we allocated 43 million RTGS. It's not enough, but I think we can do enough work to make good progress this year. 87 million is the contract price of this US dollars. Is the contract price of this dam, and that's what we need to complete the dam. We are going to include some irrigation works on the Kuyu side. That one will be addition to the contract price. But for now, we are the dam and the canals to that place is $87 million.
Lo nyaka siphiwe i-43 million RTGS ayiyeneli kodwa izasiza ukuthi siphuthe eminye imisebenzi. I-87 million United States dollars yiyo efunakalayo ukuthi siphuthe lo msebenzi. Sizafaka njalo impompi zokuthelezela eGuyu irrigation.
UGumbu uvumile ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu kuhamba ngesiqubu sikafudu kodwa wathi uhulumende uzimisele ukufeza lo msebenzi.
Informed that the construction of the dam was conceived in the 1960s and the site establishment works began in 2006, but progress has been impeded by budgetary constraints. The advent of the new dispensation has led to the resumption of works at the site, with the dam earmarked for completion within 2 years.
Nizwa besithi ukwakhiwa kwedamu leli kwacatsha ngangabo 1960 njalo abakhayo bafike lapha ngomnyaka 2006 kodwa ukwakhiwa kwalo kwaphazanyiswa ikusilela kwemali ukuvela kombuso we new dispensation sekudale ukuthi leli damu liqale kwakhiwa njalo sikhangelele ukuthi libe seliphele ngemva kweminyaka emibili.
Umnomzana Collins Banda olwela ukulondolozwa kwemvelo njalo isakhamuzi entebe uthi nyangeza khamizi kabazange batshelwa lutho ngokwakhiwa kwaleli damu.
Ezemvelo zona ezikade esikuya siyabona kuyadilizwa izintaba laphana kunengonyo kuzadilizwa vele kwemvelo kade kukhona, right? Kubiselwa njani? How do we compensate? How do we compensate kulokhu yana osekulahlekile esesikudilizile? Amatsha adilizwa kulokutshintsha kwesimo esezemvelo kade sikhona kodwa kathesi nxa sesidilizile kuzabe sekuminjani.
Ngaphandle kwalokhu Sipanda uthi ningi labantu abaqhatshwa ukwakha leli damu ngabantu bokuza.
Kuzobuya indaba yokuqhatshwa kumbe ukuqhatshana khona phana emanyange still asisuthisei kangako ngoba kulabantu abasanitizayo abantu khona phana emagedini kodwa ulimi abalukhulumayo kathesi angizwanga ukukhuluma isiSuthu noma ukukhulunywa isiNdebele kumbe ngithi isiKhalanga. Kulolunye ulimi olukhulunywayo khonaphana kutshengisa ukuthi labana ngabantu abavela kathana kwezindawo. Kambe khonapha asilabo yini abantu abakwanisa ukuthi basanitize abantu. Zonke lezi zinto ezifana ukuthi zinandelwe masinyani ukuthi sisebenzeni kahle, sizwane, iproject nxa iphela kungabi khona izingxabano.
Umphathi ntambo esabelo sezansi emaNdebeleni, umnumzana Bed Nikonqube, wabekhaphe ugumbo uthi indlala izaphela du xa leli damu lingakhiwa liphele.
Indlala. Once ithuli manyange is completed i-construction yayo, we'll say bye-bye to hunger. Sesiphila.
Umnumzana Love Monqube oyisakhamuzi sematobo uthi inhlelo ezifana lalezi kanye lolokubhalisa abaphatheke ekulweni impi enkululeko ngamaqhinga ebandla elibusayo leZANU-PF okuhuga usekelo kusiya kukhetho ngomnyaka ka-2023.
Ngoba iZANU manje idinga indlela zokuthi abantu beyivotele. Bantu, khangelani ukuhlupheka okukhona indaba yeZANU le, like linanzelele lokhu kwamanje kokubhalisa. Salwa njengathi sasingamayouth ngaleso sikhathi, but-ke mase sizobhala lamhla sekuyovotini sikukhangela ukuthi ikhampeni indlela yokudingena lani i-5 million yalalana kuthiwa bazayirejista. So sithi ebantwini, bantu, limukani, mase lisiyevotini khangelani.
Ugumbu ufike njalo emgwaqweni osuke eGwanda usiye eMapisa osule mnyaka ungafakwanga ithara waphinda wavakatshela lapho okumele kwakhiwe iGwanda State University. Phansi kohlelo lwe-National Development Strategy NDS-1 uhulumende uthi uzasebenza gadalala ukwakha amadamu ukuze kube lamanzi esigabeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseThuli Manyanga eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ibekezela Maplanga, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens, osichasisela okuningi ngenjongo yenhlanganiso le.
Kunhlanganiso le khathesi ngathi sesidlula inkulungwane i-1000. So inhlanganiso le ivulwe kumnyaka ophelileyo ngoMatch. Okwabangela ukuthi inhlanganiso le ngiyivule, empilweni mina ngumuntu othanda abantu, ngingumuntu futhi osisebenzayo, uthanda ukusebenza kakhulu. So kwathi kunjalo kwaba lesikhathi sokuthi kwaba li-lockdown, umkhuhlane lo oyi-COVID owabuyayo khonapha ngoMatch uqalisa lapha abantu bonke bavalelwa nje ukuthi abantu bengahambi ama-shops ayelezikhathi zokuvula and ama-hours angkhona emalutshwane. So ngakhangela ngabona ukuthi omama abaningi abakuma-business sisemuva kakhulu ngakhona lokuthi asakwanisa ukuhamba-hamba. So ngokuvula inhlanganiso leyi ngafaka abantu engangibazi kakhulu, engangibazi labo ngathi kabalethi ababazi. Ngasemfikelwa ingqondo yokuthi umuntu wonke othengisayo kabuye afake konke akwenzayo ku platform yona le ingatsho njalo njengesilungu ukuze abukise abantu bonke babone ukuthi lwana uthengisa lokhu lwana uthengisa lokhu nxa ngabe ukuthanda sasikhuluma nje ku WhatsApp group khona phana ukuthi hayi mina bemfuna imbida yetshomoli hayi mina bemfuna lokhu so uthola ukuthi kuba lula and then okunye isizathu esikhulu sokuvula inhlanganiso le ukuthi njengabomama sithole ukukhuthazana sithole ukufundisana sithole njalo ukuncedisana kuma business ngoba ungathola ukuthi omnye umama uyabe elawo umbono elesifiso sokuthi enze ibusiness but engelambono ukuthi angaqalisa njani ngabona kufanele ukuthi ngihlanganise wonke umuntu okuthiwa ngumama kungabi lo mama esimkhethayo kube lo mama othengisa amatamatisi umama othengisa izwits emgwaqweni umama othengisa izigqoko esitolo kube lo dokotela kube le lawyer phakathi kube labo magistrate phakathi ukwenzela ukuthi sithole ukufundiswana for example bese kwenza kakhulu ukuthi inyanga zonke siyanxusa omongikazi esingathi maybe osebenza ku cancer screening ku cervical cancer screening siyamxusa simcele abuye ku platform online abuye simnike isikhathi asifundise omama ukuthi siziphathe njani ukuthi singatholi umkhuhlane ona lo osuphayo njalo futhi oyiwo oqeda omama okuthiwa yi-cervical cancer sibe lesikhathi futhi sokuthi thina sodwa omama siyacelana ukuthi siphanane izikhathi sikhuluma ukuthi hayi mina ngithengisa lokhu ndobunzima balokhu lalokhu lalokhu so ngokunjalo-ke sibona umsebenzi ukhula usiya phambili
imali yokwenza konke lokhu liyithatha ngani
hayi okwakathesi bekungela muntu osiphathisayo ngiqalisa ukuvula inhlanganiso leyi bekuyimi ekade ngibhadala zonke indleko ekade zingabe zidingakala so khathesi siyaphathisana nje ukuthi inyanga zonke silo mhlangano esiyenzayo so siyathi umuntu nxa engalova emhlanganweni kule find a teaser ayibhadalayo phakathi kwenhlanganiso naleyi kwenzakala izinto ezinkulu kakhulu esizenzayo singabomama sesagruphana into 6 kumbe 4 kumbe 3 kusiya ngesikhwama somuntu ukuthi yena uminjani siyagebhelana imigodi sa-approacha i-company sakhuluma labo sabatshela ukuthi thina siyigroup sicela ukuthi basincedise ngokusigebhela imigodi njalo sicela i-discount abafakelana amasola ezindlini njengoba amagetsi siyakwazi ukuthi ekhaya ahlupha bafakelana amasola abanye futhi ngabathengelana izimota abatshayelana izimali bethengelana izimota abanye futhi ngabatshayelana izimali mali ukuthi siqalisela ku-$20 abanye betshayelana ama-$50 kusiya ngesikhwama sakho so izinto esizenzayo ebulawayo Queens ziningi including futhi ukuthengelana i-groceries ya qoqa imali nyanga zonke thenge i-groceries sibeke sishare after 6 months omama ngabantu abakwanisayo bayehluleka ngenxa engathi ngesikhiwa ngama-resources but ngabantu abazimiselayo and bazimisele into yabo bayiyenze yikho kuthiwa omama zimbokodo ngikhona sibili kakhulu kwezombusazwe kakhulu kodwa-ke ibulawayo Queens vele safaka umthetho wokuthi asifuni ezombusazwe phakathi njalo okunye esakwenzayo njengoba ngikhulumile kuqala ukuthi ibulawayo Queens igoqela omama bonke abavele endaweni ezishiyeneyo savula i-intercession group igroup yomthandazo ukuthi singabi ngabantu nje abavule i-WhatsApp group leyi kodwa akube ngabantu abavula i-WhatsApp group leyi beholwa nguNkulunkulu okulabafundisi labavangeli abavela kumachurchi atshiyeneyo abasithandazelayo ebusuku lemini
lowo nkosikazi Bekezela Maplanka isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC yabo
siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluka nyaka ka-2023 sikhangela ke amathuba amabandla achiyeneyo ezombusazwe ikakhulu kusigaba seMatabeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano liphelile du akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane yeMDC from A to Z lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilona elithobelana lezano kungenzeka libuye kube khona ibandla elinjalo lilwisane lezano liyinqobe kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani ngileqiniso mina ukuthi uma laba bantu kade belandela uChamisa asebechithachithwe imithanithani yokwenza kukamnangagwa ethenga abantu beMDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho ngokwaseZimbabwe ngokwepolitiki yaseZimbabwe umbangazi waseZimbabwe bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe umnangagwa ngumuntu ongenamandla umuntu ongelapho popular support umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye
sokuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu abanye bebona ngani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo wena ubona kanjani amathuba leli bandla
ibandla lezaphu okwalo sekwaphela waphela ngaphansi kobukhokheli bukaJoshua Nkomo akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi bukaJoshua Nkomo konke lokho esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support emathebeleni noma kuphi ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besaphethwe yikufisa kwakukhona kudala kodwa ngeke kuphinde kwakhe ke kube khona if ngaphansi kobukhokhelo obunjengoba kaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadube nje okuthile kuyino sokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu abangaxhumananga lembali yokulwelwa kwelizwe ngoba yikho lapho izaphu eyaziwa ngakho lokho okunye asigcineni imbali yezaphu njengabantu begcina amathambo abo isemkhulu akulondoloze kahle sihloniphe singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje kwaphela okwayo ngeke kuphinde futhi kube khona
abakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMatabeleland singabona lebandla lemthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama-seat lapha lalaphaya ungakubona kusenzakala yini khona
kusiya ngokuthi ukhankaso lwabo balomisa kangakanani njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa umhlaba uvundile kwelaseMandebeleni abantu baseMandebeleni bahlukunyezwe kakhulu yizano bathathelwa into yabo yonke baphucwa konke ukubenza babe ngabantu basenanhlonipho abayiphiwayo basele nje beze yikho ke iMRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMatabeleland ithole le mali yanele ukuthi ikhankase ingaba nakho ukuthi dobhadobhe lapha lalapha mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma izithe yaluphiwa lolosekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisana nalezi zinto ethi sezenzwe izano ngoba osekwenziwe izano lombuso wezano kusukela nje ngo-1980 eMatabeleland kubi kakhulu kuhlasimulisa umzimba abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle izwe laseMatabeleland lithathiwe lithunjiwe uma ngakube ngaleyo ndlela yikho ke iMRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe
Loke bekungumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ukuvikezayo. Siyabonga sithandekile. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Umsekeli kamphathintambo wezempila kahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo emitsha yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus i-lockdown. Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lwezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa yokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 isolwe ngabanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.